Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechipiri 17 ndira 2023 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo dzeCitizens Coalition for Change 25 dzikaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatonge vachibva kumba chabvumwa nedare. Bato reMDC rombomisa vakuru vebato iri vanomwe kuva nhengo richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri. Musangano wepagore rega rega weWorld Economic Forum unoitwa kuDavos kuSwitzerland wakatanga nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe gweta rinomirira rimwe ramagweta anomirira nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change 25 vakasungwa nemugovera mumusha webudiriro muHarare vaChris Mike vanoti nhengo dzeCCC idzi dzichamiswa pamberi pedare nhasi kuti vanzwe kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana wokubisa mari kuti vatonge vachibva kumba kudzimba dzavo chabvumwa nedare redzimhosva. Vanhu ava vanosanganisa mumiriri wemukobha muparamende uye varivo vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vari kupomerwa mhosva yekuungana nechinangwa chokukurudzira mhirizhonga. Tabata vamhike kuti tinzwe zvichatora nzvimbo nhasi.
Ini ndaibatsirana nevanonzi Rauve Chimandinde vanove ivo vari kutungamirira basa rasibata rekumiririra rekubudiriro ava. Saka sezvamunoziva kwakasungwa 25 vanove varume nemadzimai vachipomerwa mhosva yekuita musangano wekuronga mhirizhonga. Saka pavakamira pamberi pedare vanamuchuchisi vakataura iyo kuti vaipokana nechikumbiro chekuti vangavabatwa kana kuti vasungwa ava vatongwe vachibva kumba. Mumwe chete chete akanzi aende zvake kumba anove mwana mudiki ane 17.
Chii chichaitika nhasi pamusoro penyaya iyi?
Chichaitika nhasi ndechekuti nyaya yekuti vakasungwa vatongwe vachibva kumba kana kuti vakavharirwa ichaenderera mberi. Nezuro dare rakati nguva dzanga dzapera, saka rakanga risingakwanise kupedzisa kubva nyaya iyi yechikumbiro chekuti vasungwa vatongwa zvipakumba. Saka nhau yekuzeya kuti vakakodzera here kuti vatongwa zvipa panze ichaenderera mberi pazuva ranhasi.
Vasungwa ava vanobvuma mhosva yavari kupomerwa here?
Vasungwa vose vari kuramba mhosva yavanopomerwa. Ivo havana kumbobvera vaita chinangwa zvekuti vakonzere mhirizhonga. Asi sekuziva kwamunoita pari zvino dare harifanisi vasvika pakuti ritonge nyaya yekuti vane mhosva here kana kuti havana mhosva. Tichiri pachinhano chekungoti mutongi anzwe kuti apo vehurumende kana kuti vakamuchuchisi vachipedzisa kugadzirisa mapepa avo vasungwa ava vakange varipi, vakange vari kuchitorongo here kana kuti vachange vachibva kumba. Pari zvino ndo nyaya iri padari iri mudariro.
Iko zvino vasungwa vari kupi, vakachengetwa kupi?
Pari zvino vasungwa vakavharirwa muchitorongo kuHarare Remand Prison kusvika nyaya yechikumbiro chavo yadzokera kuitwa. Pawekend yapfuura vakasungwa kuti muchiwe mugovera muchiwe mugovera iwoyo vakarara vari kumapurisa muchitirongo chemapurisa mugovera nesvondo asi nhasi nezvuro pavakazoenda kudare vakabva vanhu vachanorara vari kumuchitirongo chinonzi cherimand prison
vanhu ava vava vakaungana pamba pava Costa Machingauta ivo vamachingauta vakazosungwa here kana kuti havasati vasungwa
vamachingauta havana kusungwa zvazouyawo kwatiri senhau itsva nyaya yekuti vamachingauta vanodiwa nemapurisa asi panguva ikaitika zvose izvi mapurisa angafuna kutaura nyaya yekuti vamachingauta vanofanira kuti vasungwewo
avo vange vari rimwe remagweta anomirira nhengo dzeCCC 25 dzakasungwa kubudiriro muHarare nemusi wemugovera vari panhare kuHarare neStudio 7. Bato rinopikisa reMovement for Democratic Change rinotungamirwa navaDouglas Monzora rambomisa kuva nhengo vanhu vanomwe kusanganisira vaimbove mumwe wevatevedzeri vebato iri vaElias Mudzuri uye munyori wezvemabhizimisi vaNorest Marara. Vaviri ava vaida kukwikwidza vaMonzora musarudzo dzekutungamira bato asi hazvina kubudirira sezvo vachiti Congress haina kuitwa zviri pamutemo. Mukuziya nezvenyaya iyi nezvikonzero zvekumiswa kwenhengo idzi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaMonzora vaLloyd Damba.
Ndinotenda mukoma Blessing Zulu nekundipa mukana wakadai kunditaurira nevana veZimbabwe ndichitsanangura zvichiitika mukati mebato ravo. Chekutanga chamunofanira kuziva ndechekuti MDC ibato rinokurudzira mutemo kuzvikutonga kwemutemo nekuzadzikiswa kwebumbiro remutemo wepati newenyika newe region newe world nekuti patakabva kudzibadziri tichipinda mune zvematongerwo enyika tenge tisingazivani asi takaunganidzwa nekunzwa pamwe chete nebumbiro remutemo rekuti kana tada kunosunungura nyika tinosunungura tichifamba mugwara rimwe chete. So vanhu vamiswa basa havana kumiswa basa nekuti tinovaramba kana kuti tinovavinga kana kuti tinge tichizivana takazivana kumombe haisiri nyaya yacho.
Munorevei apa mungajekesa?
Inyaya yekuti bato rine mutemo wemafambidzo anoita basa remusangano asi iwo kuonekwa kuita basa risiri remusangano uchisangana nevanhu vasiri vemusangano yatikuti collaboration with the enemy kana kuti kutengesa gwaro remusangano kana kuti gwaro kumusangano kune vanhu vasiri vemusangano vari kurwisa musangano kunoonekwa kusvimisa basa. Saka zvakadaro izvozvoizvo patakaenda tirikuzokurira kuenda kucongress mamitings ezataiita varume vamikwa basa vamwe vamiting aya aka vakanga varimo ende vange vachinyarara vasingatauri nekuti vengu vari inonzi mumainority kana kuti vengu vari vashoma asi vazobuda imomo mwaizonoronga kana kwatoti pasisi kunoplota ploting nekupulana zvinhu two zvakasiyana vange vakuplota kuti kana pasina ishi tinopanda mukaka wacho titi tomwati tsvuku pasina ini haiziyu asi mune zvematongerwo enyika zvinonzi kune utongi hwechekerero hweruzhinji kwozouya pfungwa dzevashoma dzinofanira kugashikwa asi pfungwa dzavo dzevashoma havana kudzitaura muushoma hwavo chiri mumusangano vazobuda vanoenda kunoronga kunobvisira kuta Congress vaiunganidza zvemastreet kids zvemuos park zvemuHarare park kuti zviuye vakapa $2,000 ende izvi tine evidence yacho asanhire kwarise kubudisa zvese nekuti inyaya yapamusoro pedare remusangano.
Ko vaMarara nyaya yavo ndeyei?
Motonditaurira ndini mataura navo
vari kuti kaiwa havana chavakatadza kunze kwekuti vaida kukwikwidza vaMonzora.
Regai kutaurire mukoma Blessing Zulu vaMarara havangu vasiri qualified. VaMarara vakaapoindwa musi wa10 January 2021 havana kumbobvira muMDC makore 5 apera. Tauti muvabvunze kuti vaMarara position yavanguva inayo mu-2014 structure yatakaenda nayo kuextraordinary congress ndeiyi nekuti kuti unha abvumidze kukwikwidza chigaro intems article 5-2-1 inotaura kuti munhu anofanira kunge aine makore 5 pamakore 5 vaMarara vengu vasina makore 5 nekuti munhu akatova apoindwa pachigaro chekutanga musi wa10 January. Chechipiri vaMarara ndo vakaorganiza mastreet kids ndo mhosva yavo nekuda kuti vauye kuzorova vanhu paextraordinary congress.
Mutauriri wava Monzora Valoid Damba Vangevari Parunare Muarare na Blessing Zulu West Studio 7. Blessing Abatao Munyori Wezema Bizimisi mu MDC wa No Rest Marara.
So ito kwa adinda piwa ndaona chinyoro wachapa kuna wa Monzora chapimiru wa nawa koni mbiyo chief of staff wava Monzora.
Mutambai murugunzi makaita secha izo za murugunzi mambo misiru wakula nengu.
Ndakaendesa msangano kudare redzi mosha nyaya yangu irimu haikoti yeye case number HC8183 of 2022 ndo ime ye mosha dandiri kupokerwa ye chipiri kwanzi ndandiri kutawura ne mise iso zi kutawura ne wandu ye vado tapa na u pamsoro pe ameno nyaya zawaru kurewa pamsa kutindino tawura ne media. The other one, I am alleged to kutinda ka badara wanu 2000 US and the ma UT rikana matag zanda unyato chwere nga nandu kuchikaira nchipapa na nchipapa wangu hapinda wana pa teddy charge yanga irikundi naka organize matag aida kute arowe wa Monzora ni wangwe kuchi ningi chavo cha wakaita chima umbuwe chavo cha wakaita muna December ichu deni imeacho nrikundi naka attenda naka participate kumusangano wakaita wakunundu kuduri oni Saturday msoa 14 January.
Atipani mzangano wa makaenda?
Kwetu. So, ndaka ngandaenda zwangu kumakomba kwedu upo kwa taeza kumobata mari ze goride kumazi kwa tochera goride. So, ndoko ndaka nganditori msoe Saturday bati. Wakoma na iwa wanitika ye kungofumuka wakangona mfona nizu wangu pa Facebook. Kana papi wano kufumuka wotara chumararara hapo wakungu wamera chumarara pese pese. Wakungu ndisa nye kwa ndine gendisiri.
Panyaye kunzi maida ku gadzira chikwata chinosveredza nekurova vatungamiri vebato.
Musi wacho ndakanga ndisitori ipo kwakaitwa mahumbwa vakaita vari kuti Congress and I was nowhere near there and I never participated in any of the activities that had come so wacho. So zvinotondikasika madza kuti ndinotonzi ndakabhadhara 2000 nemabhurokera ndakatoitawo zvangu ndanditori kumba ndakazvibhurokera zvamusina kana siendi. So kuti ndizonzi ndakaona 2000 US yekunobhadhara matags. I'm not a violent person. I'm a law abiding person, which is why I'm even in the court and chivakungisa. Naenda ita zvemhirizhonga ndakangovarovesa kana musi wacho wavakaita chimitini chavo zvakadhakwa izvozvo. So inhema manyepo.
Saka muchaenda here kudare riri kunzi richatonga nyaya inyu?
For me mahumbwe vari kuramba vachitaita perpetuation and the continuation yemahumbwe ari kuti atuvitirwa nemurume anonzi Dadi Monzora. I don't recognize him as MDC president. In fact, I have long lost respect for him.
Munyori anoona nezvemabhizimisi muMDC wa No Rest Marara vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Tichienda pamhepo, chikwata chevanhu vambomiswa kuva nhengo ichi vabudisawo gwaro ravo kuvatori venhau richiti havasi kuzobuda muMDC vachiti vaMonzora havana kusarudzwa nevanhu sezvinodiwa nemutemo webato iri. Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vaudza Studio 7 kuti vaMonzora havazivi kuti MDC ibato revanhu kwete remunhu umwe chete.
Chinhu chakakosha chakonzera zvinhu izvi inyaya yekuti isusu hatina kubvumirana kubvira kare nezviri kuitika mumusangano. We can go back far enough kuti tinyatsotsanangura zvanga zvichiitika mumusangano zvisiri pabumbiro remusangano wedu. Douglas Monzora ari kuzvinyepera kana achitiye ndiye president because hakuna munhu akamuvhotera kutanga. First and foremost, according to constitution yemusangano wedu, you can't declare yourself kuti wapresident. And zvatiri kuona ndechekuti ari kudzinga vanhu veMDC. Ma founders vamwe vacho akatwana tirimo muMDC and akutaura kuti replace nevanhu vake opoma mabogus national council yake ozotitonga kuti iye ave azvudze kuti ndiye ari president weMDC akaisiwa nani ipapo. So to start off with, I didn't recognize the Douglas. At that time, I'm recognized. And I know this year. So, I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm suspect.
Kwa vamoyo, izi zaka ambu kurukuru wa ere ne watu giri vebato ili pamwechete?
Zuhina, zuhuna imo mu social media, sati vinta receive ma official letters kutita suspend. Says, as required by our constitution, to find out chitumiro official letters, not to that. To those longer my social media, in fact, even now, matters one of the requests is to talk to those in your name is around as well.
Saka, I was very reputi, Moshe Amgada Rumchi Pomerwa, DHIO.
Pana mwasa rupomera, hiyo wa ye kutuwa ikisunga fumira nene we, kana uri tiktete rao da uti wenye munu, esa ango ti yes me. Sa, the fact ye kuti suzu ati fumira nina rezozi, sitino teze la constitution ye msa ngano edu, diyo ino ti guide, not individuals.
Kana mkawani pa mwine mwasa, ye kusa terera sinodikama, ne mkuruwe bato hiri. Nukutibari kuti zanzi, jamaka ita kwa kutu samuru kuita, azindra nene umbiro romtemo we bato renyu. Munoi tase nenya yai.
Ndiyo ni mkuru wacho. Hala elektro na ni kuti yawe mkuru wedu. As far as we are concerned, Jesus atina leader right now. We are leaderless, but utofa na kuita Congress first. As our constitution stipulates, yaga ito warin Congress yacho. Ma branches, ma structures, ana gadzi warin. Because ma structures, nchangira pa ma branches. Ma branches ndiyo ano elektra ma wards. Ma wards o elektra ma districts. Ma districts o elektra ma provinces. Ma provinces o elektra national. So waga iti kwa kupi zozo. Taki anga tole wano 2050 anoti ama zake shamari zake oti tisutawe MDC, tisutakutonga, tisutaku, takurowe na mtemo. Ala zwane epi zozo.
Vanomirira MDC mudunhu reNorth America vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7. Musangano mukuru we World Economic Forum unoitwa gore rega rega ku Davos, Switzerland wakatanga nezuro kusvika musi wechina. Vatungamiriri venyika, masangano akazvimirira nevakuru vemabhizimisi vanenge vakaungana vachizeya nyaya dzezveupfumi nemari. Mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vanonzi havana kuenda kumusangano wegore rino. Evans Zininga weStudio 7 abata nyanzvi yezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, kuti tinzwe kukosha kwemusangano weDavos uyu.
Kano weDavos, weWorld Economic Forum weDavos unokoshera pakuti musangano unoungana vatungamiri wenyika, my investors, my business leaders, my academics, nevamo my innovators, wachi discuss ma mira akaita ufumi pasi rose, nevamo ma issue aninga ari relevant, akafana na crisis iriko ku Ukraine neku Russia, ne dzimwe nyaya dzakaita sana climate change. Saka unongokushera pakuti unounganidza ma global key stakeholders orders akasiyana siyana.
Zviripo here zvamungati zvingatarisirwe neruzhinji rweZimbabwe kubva mumusangano wegore rino?
Handifungi kuti pane zvitsva kana kuti chitsva chinonyanya kubuda mumusangano uyu. Of course unopawo opportunity kunyika kuti dzinge dzichizvishambadza in terms of ma opportunities investment. But pana zvatingati zvitsva zvatinotarisa kuti zvichanyanya kubuda mumusangano ese zvamunoziva misangano inoitwa gore rega rega. Saka handioni paine zvatingati zvi groundbreaking zvichanyanya kubuda mumusangano uyu.
Dr. Chitambara, ngatitariseiwo kuti musangano uyu uri kuitwa panguva iyo nyika iri kunzi neveruzhinji yagwadama munyaya dzezveupfumi, magetsi ari kunetsa, mari dziri kunetsa, zvakawanda wanda zviri kungotaurika taurika. Imbori yakamira papi nyika pari zvino munyaya dzezveupfumi?
Fumwe inga gorena tulipeza wa tochati derere chienza nsane jajaje gorapera. Gorapera ikona miyaka kuira ne 4%. Chienza nsane kuira kwa yanga ita ne 7.8% mna 2021. Saka ikonomi gorapera kati derere. Gorena tulipeza wa tukonomi cha kuira. Kwa officially tulipeza wa chino kwa kuira by 3.8%. Wewe wadibengu wa tulipeza kutino kuira ni about 3.6%.
Abo vanga vari nyanzvi yezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vari parunhare kuHarare na Evans Zininga weStudio 7. Chombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday rinoti mapurisa ose ari kumanikidzwa kupinda mumisangano yekudzidziswa zvekuita mukudzidzana kwavo nevanhu muchirongwa chiri kutungamirirwa neZANU-PF. Zvinonzi vari kukurudzirwavo kuvhotera ZANU-PF musarudzo dzichaitwa gore rino. MuNewsday makare, sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinopemura mhosva hurumende richiti haisi kuita zvakakwana mukusunga nekuranga vechiuto mapurisa nevasori vanenge vatyora kodzero dzevanhu. Human Rights Watch inoti pamusoro pezvo vanhu vanotyorerwa kodzero dzavo havabatsirwi nevemutemo nevematare. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mugwadi musataura nezvamugwadi nekuti uri pabasawo ikodzero dzake dzekuzvitaura. Ari kutaurawo futi kuti mugwadi uri kubhaiza kutaura ikodzero dzavo, saka ane kodzero dzekutotaura chitomutaura zvauri kutaura zvakashata. Hatinganyararika kumutaurira mugwadi nekuti uri pabasa. Hatitenderi basa rakadaro. Munhu kana achishaisha ngautaurirwe kuti apa hausi kugona, uri kutaura sizvo, uri kumbunyidza vanhu, uri kumbunyikidza vanhu. Kana iye uchifarira nezvinotaura mugwadi, ngauzvifarire pachake, kwete kuti tonyaradzwa ngokuti mugwadi uri pabasa. Pabasa kumbunyikidza vanhu.
Makadii weStudio 7, makadii weStudio 7. Ndokumbira mudzidzisiro wodyei kune vanhu ZANU-PF kuti isanisheni ripi raita kuti nyika iparare kudere vachichera zvichegwa zvichino zvichibatawo pabhodha zvisina kana anosungwa. Isanisheni ripi iro 15 billion yakangorova? Isanisheni ripi? Isanisheni ripi? Ndisirewo odyei kune vanhu ZANU-PF. Ndatenda vashamarari muve nezuva rakanaka. Ndinyika yarikayaro ndiri papiritoria apo.
PaStudio 7 apo makadiniko, makadiniko. Inwedwe ndinorwadziwa nekushungurudza kuita nhengo dzeTriple C. Aiwa zvindiri munondibata bata. Saka totadza kuita musangano here vakomana? Pamba pangana uchimburambidza nepajaradha pangu. Unoda kuti ndiitire pizano yakatomeka shuwa kuti haisi kuda kuti Triple C ikambe newechizikamwa kwakasiyana siyana. Ene vanhu vaita musangano vakuda kuto vakuvasunga. Aiwa aiwa veduwe. Iko nezvine maloya vakurova maloya zvokutyora ruoko. Veduwe varese vari kunzwa nyaya dzikunyanya vese tinokumbirisisa vari muZimbabwe nevari kunze kwenyika vari kutera Studio 7. Ngatiende tindoregista kuvhota tibvise chihurumende cheumbavha ichi. Ndarwadziwa zvisingaiti, ndine mari dzakujobheka.
Makadini, makadini yenyu mose paStudio 7. Nenyusidesi yamunotipa dzakanaka chaizvo, tinoramba tichiteerera. Ndawanya yemba kana yakavakwa panzvimbo isiriyo pane imwe imba yandinogara ndichiona kune zvatosvika pakupera apa yakavakwa pasi pemagetsi netambo dzemagetsi paya yakavakwa paitofamba nedrainage resuwa rikatochinjwa rikadhaivhetwa apa imba iyi iri mustendi yechikoro vakatopinda hafu yose yemba yakapinda mustendi yechikoro hameno kuti imba yani uyezve handina hangubvunza saka ndakuri ndizvitaura ipo pano
amunangabva munogara muchingoparidza hatiti mizhonga hatiti mizhonga imimi muchiitisa muchirega mapurisa achiita zvese vayusi yenyu ende hatichatombozivi kuti mukanywa mapurisa umu achingori mapurisa akatrainwa semapurisa here kana kuti vana venyu yezambivha makaisa mukati memapurisa imomo kuti vakonzerese because ukaona muchinzi mapurisa arova munhu ari lawyer asina mhosva kusvika avhunika hatichahwisisi kuti achiri mapurisa here kana kuti vana venyu vamenge makadzvara musistimu yemapurisa imomo kuti vakonzerese ndichiti zanupirepo zvamuri kuita izvi hazvitombobudi zvakanaka zvachose I don't know why muchidhakwa nepawo kusvika pamalevels akadai so munosvodesa murume mukuru kusvodesa chaiko chaiko hainganzi nyika napurezidendi vanhu vachityorerwa kodzero dzavo up to this level zvanyanyawa kumana siyanani nazvizvi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi nhengo dzecitizens coalition for change 25 dzichaziva nhasi kana chikumbiro chavo chekupiwa mukana kuti vatongwe vachibva kumba chatambirwa nedare bato remdc rinomisa kuva nhengo vakuru varo vanomwe richiti vakatyora bumbiro remutemo webato iri asi nhengo idzi dzichiti vamunzora havasi mutungamiri webato iri musangano wepagore rega rega weworld economic forum unoitwa kudavos switzerland tangidza nhasi. Tasvika kumagumo chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Danonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeEastern Bell.